Misoro yenhaudza nhasi, China, Ndira 3, 2019. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vari kutora matanho makukutu panyaya yavana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa. Vana chiremba vachiti hurumende haisi kuzvipira pakugadzirisa dambudziko rakatarisana nezvipatara zvehurumende. Nyanzvi munyaya dzebumbiro remitemo dzozeya kwadzinoti kupingirishwa kwemitemo zvichitevera kudzoka kuzororo kwavamunangagwa vachiita basa semutungamiri wenyika panguva iyo vaConstantino Chiwenga vachiendererawo mberi vachiita basa ravo semunhu akabata chigaro chemutungamiri wenyika. Vanhu vakawanda munyika votaura pamusoro pedanho rekambani yeDelta rekuda kutengesa zvigadzirwa zvayo nemadhora ekuAmerica. Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe zvinomiswa pamberi pedare mushure mekuwanikwa zvine nyanga dzezvipembere. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uye mabatiro azviri kuita vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.